Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi nhasi vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadic neAfrica yose panyaya dzekurima. Vemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu voshoropodza ushamwari neukama huri pakati pava Mokwetsi Masisi nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Zimbabwe Media Commission inoti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo vachiti izvi zvinobatsira muutongi wejekerere nekusimudzira nyika. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi nhasi vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadic neAfrica yose panyaya dzekurima. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vati zviviri izvi zvakapinza nzara uye yave nguva yekuti nyika dzemuAfrica dzishandise michina yechizvino-zvino kusimbaradza mabasa ekurima kuti pasave nenzara kunyange pakaita matambudziko akaita seCOVID-19.
The introduction of social distancing, the travel bans at the peak of the pandemic only exacerbated the situation, severely hindering the production and delivery of agricultural goods and services, and overall disruption of food security and nutrition.
Nyaya yesocial distancing pamwe nekuti vanhu vasafambe panguva yeCOVID-19 yakakanganisa mabasa ekurima pamwe nekuunza nzara.
VaMasisi vati Zimbabwe neBotswana zvinofanira kusimbaradza kudyidzana kwadzo panyaya dzekurima vachiti Zimbabwe inyanzvi pakurima zvirimwa zvakaita sechibage ukuwo nyika yavo iine unyanzvi panyaya dzekugadzira mishonga yezvipfuyo yakaita seyekurapa zvirwere zvakaita seNewcastle neFoot and Mouth. Vatiwo Zimbabwe ine nyanzvi munyaya dzekurima uye dzimwe dzacho dzave kutoshanda munyika mavo. VaMasisi vati hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe kurwisa dambudziko rokubiwa kwezvipfuyo pamuganhu yenyika mbiri idzi iro rakonzera mutauro.
Our two nations are collaborating to combat such undesirable acts across our border as well as facilitate repatriation of recovered livestock.
Ndinofara kuti nyika dzedu dziri kushanda pamwe kupedza dambudziko iri pamwe nekuona kuti zvipfuyo zvinenge zvawanikwa zvidzorerwe kuve nevazvo.
Nyanzvi munyaya dzekurima uye vari nhengo yeZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemashoko avaMasisi ekuti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaburisa zinyekenyeke panyaya dzekurima muAfrica. Vati izvi zvinofanira kusvinudza nyika dzemuAfrica kuti dzinofanirwa kuzvirimira chikafu chakakwana nekuti dzine zvese zvinodiwa kuita izvi.
Kana kanzi kwaita hondo, kana kuti pane chinge chaitika, tozva kuti aiwa senyika, kana kuti seSadha, kana kuti seAfrica, takazvimirira tega panyaya yechikafu. Nokuti Africa chokwadi mvura tinayo, ivhu tinaro, vanhu vanofunga nevanogona tinawo. Saka zvinhu zvatofanira kuti tinge tichizviitira tega izvo zvekuitira kuti tikwanise kuzviwandira chikafu chedu nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, Zimbabwe National Army ndiyo yatora mubayiro wezviratidzwa zvakakunda vese pashow yegore rino. VaJonathan Musoki ndivo vawana mubayiro wekutanga pavarimi vefodya. Vamwe vawana mubayiro vanosanganisira amai Priscilla Marauka avo vawana mubairo wekuve murimi wepamusoro-soro kana kuti best agro produce farmer. Purazi rezvikomborero richiwana mubayiro wekutanga pavarimi vemombe. Vakonzen mutasa vekuzaka ndivo vawana mubayiro wekutanga pavarimi vepfumbudza uye vapiwa mubayiro wetarakita. Vamutasa vanoti vafara nekukunda kwavaita vachiti kurima nepfumbudza hakurwadzi sezvinofungirirwa nevakawanda.
Saka kukaita gore rino ichazonorwadza kutanga next year yakutoenda ichitosimuka. Ndakuzvakutoita zvitodi hazvichatomborwadzi ende hairwadzi ndoda kutaura chokwadi kubvudza hairwadzi.
Aka ndeke kutanga mukati memakore maviri veruzhinji vachibvumidzwa kupinda mushoo iyi neuwandu hwavo zvichitevera kurerutswa kweurongwa hwekudzivirira kupararira kwecovid-19. Kunze kwevarimi nemakambani emuno pane makambani kubva kunyika nhanhatu dzinosanganisira Botswana, South Africa, Malawi neIndia pashoo iyi iyo inopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvichakadaro, mutungamiri weBotswana vaMasisi vashoropodzwa zvikuru nevamwe vanopikisa uye vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nemuBotswana, vachiti vari kutsigira utungamiri hwavaEmerson Mnangagwa uhwo vanoti huri kuenderera mberi nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kanawo kuzanu PF panyaya iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vachangosvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport muHarare neZulu Masikati, vaMasisi vakati ushamwari huripo pakati pavo navaMnangagwa ndewebhande neBhurugwa.
Pane ushamwari hwemhando rokwati pakati pangu naPresident Mnangagwa. Makafanira kuzvinzwa.
Vakaenderera mberi vachiti ushamwari hwavo hunosimbaradzwa nekuti mapato avanotungamira ndiwo ari panyanga, uye ZANU-PF yakatotumira nhume dzayo kumusangano webato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP uyo wakaitwa mukupera kwesvondo rakapera.
Botswana
inoramba ichikurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi. Kana Zimbabwe ikatemerwa zvirango, Botswana yakatemerwa. Hatidi zvakadai, takaudzai shamwari dzenyu kuti hatidi zvirango izvi.
Asi mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vati zvinorwadza zvikuru kuti vaMasisi vari kusarudza kupembedza vaMnangagwa pane kuti vavatsiure.
Chiri kutirwadza isituation yatinayo munyika meZimbabwe. Iko zvino vana mukoma Job Scala, Kotsi Stole nevamwe vaya vatinoziva vakabvarirwa variko kuchikurubhuko. Tine crisis yakakura yekuti maopposition leaders ari kubvarirwa vasingatongwi. Iyo vaMasisi vakataura zvekuti vanokama hwebhande neBhurugwa isu nyika yakadai hazvitibatsiri. Iko zvino vanhu vari kutambura kudye nhoko dzezvishonda chaivo.
VaNgarivume vatiwo zvakare vana veZimbabwe vari kunyombwa kunze kwenyika nekuda kwemamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo nekuda kwehurumende ZANU-PF.
Vana veZimbabwe vari kutukwa kusouth africa kungembwa muzvipatara zvamakaona mukadzi yaye achinzwa achitukwa nadokta uya. Vanhu vari kutambura ichitaura kuti Mnangagwa asi kuite zvakakwana kuchengete vanhu vake. Saka zvinei mukataure zvekuti neushamwari hwebhande neBhurugwa musi kutaure nyaya dziri kunesa muZimbabwe kuti dzinake zvinoreve izvozvo. Ndo zvatindisvitse pakunditaure mashoko iwavo.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika.
Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika, zvakare ichiremekedza bumbiro remutemo kana kuti constitution nemahuman rights, kodzero dzevanhu. Nyaya yekumbunyikidza vanhu inofanira kupera. Naizvozvo isu tinotaura kuti nyaya yemasanctions hongu yakashata, asi isusu senyika tofanira kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa muBotswana reBotswana Congress Party kana kuti BCP vaDumelang Salishando vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMasisi anoratidza kuti vakuru vemudunhu reSadc vanotya kuudza vaMnangagwa chokwadi.
Izvi zvinoratidza kuti gungano remapato anozoti mafrontline states akafanira kubviswa mutongi nekuti ari kudya pachavo vanhu vachitambura. Mapato aya haana basa nevanhu venyika dzavo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika iyi richishanda rakazvimirira muguta reKhaboroni vaUyapo Ndadi vati maitiro avamasisi nemunhu ari kutsvaga zvene kuna vamunangagwa.
Hatizivi kuti vamasisi vari kunyanyengerera chii kuna vamunangagwa. Vagari vemubotswana vari kugara nezvizvarwa zvezimbabwe munyika mavo vachishandisa zvaifanira kushandiswa nevana venyika iyi. Vanamate kuti zvizvarwa zvebotswana hazvizoiti zviri kuitika kusouth africa pari zvino.
Murwiri wezvemagariro evanhu akanaka vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Bofana vati vamasisi vakafanira kushandisa ushamwari hwavo navamunangagwa kuvaudzwa chokwadi kuitira kuti vana vezimbabwe vasununguke.
Tinoona kuti kusungurudzwa ikoko, kudzvanyurwa ikoko, kwakutoda kuti kupindire vamwewo vanobva kune dzimwe nyika kuti tionesane nehurumende yedu kuti zvamuri kuita izvi hakusiko utongi hwejekerera, hazvisirizvo zvakafira vana vezimbabwe masango nemumamisha umu vachiti tiri kuda kuzvitonga kuzere. Hakusiko kuzvitonga kuzere.
Muna 2019 Zimbabwe neBotswana dzakavandudza hukama hwadzo kubva paJoint Commission kuenda kuBinational Commission, chidanho chinoona vatungamiri venyika mbiri idzi vachisangana gore negore vachiziya nyaya dzakakoshera nyika mbiri idzi. Pamusangano wechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls mukutanga kwegore rino, nyika mbiri idzi dzakasainirana zvibvumirano zvitsva zvishanu izvo zvasvitsa zvibvumirano zvose kumakumi maviri nezvishanu pamakumi mana nezvitatu zviri kutarisirwa kuvhumiranwa nenyika idzi. Pose pavanovana mukano wekutaura, vamasisi avo vakazopa mhinduro yavo pakukokwa kwavo kuzovhura show yegore rino nemusi wechitatu svondo rino, vanokurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemamwe makambani akazvimirira ega nenyika dzekumawirira nekuda kwokutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe Media Commission inoti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo, richiti izvi zvinobatsira muutongi hwejekerere nekusimudzira nyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi mukadoma kumusangano wakakokerwa neZimbabwe Election Support Network uyo uri kudzidzisa vatori venhau zvinotarisirwa pakuganurwa kwematunhu nezvesarudzo, mukuru wekomishini yeZRMC vaakademishina Mora vati nguva yesarudzo inguva yakakosha zvikuru uye vatori venhau vane basa guru rekufambisa mashoko.
Takatarisa vatapi venhau tine chivimbo chekuti ndivo vanhu vanofambisa mashoko zvichibudikidza kubva kune vari kuronga zvesarudzo, vari kukwikwidza munyaya dzesarudzo vachiendesa kuruzhinji rweZimbabwe. Saka chikuru chatinokurudzira ndechekuti vatape venhau kuti vabati basa ravo zvinotaridzwa zvinofadza munhu wese.
Vachina Mhora vakurudzirawo vatapi venhau kuti vanzwisise mitemo inovabata pavanopepeta nhau.
Chikuru chikuru ndechekuti vatape venhau vanofanira kuzamira inovabata pakutorwa kwenhau. Pane mitemo yakaiswa yakawanda. Pane Data Protection Act yako yamuna December. Tinokurudzira vatape venhau kuti variverenge vanzwisise. Rinovabata ivo uye rinobata vazhinji veZimbabwe. Iyo nyaya yekungotumira tumira mashoko nepambozha nhare pedu apapapa zvinobatwa mudata protection act. Ende wozo tichitarisira kumaelection kuna anonzi maregulations statutory instrument 33 of 2008 inobata vatape venhau kuti matorero avanoita nhau, madzipepetero avanoita nemaburitsiro avanoita vanofanira kunge vachinzwisisa kuti zvinofanira kunge zvichifamba mune zvakadai. So chikuru chemitemo iripo ndechekuti mapepa nhau nemaradio nematerevhizheni vakwanise kutora chinzvimbo chavo muZimbabwe kuburikidza nekusimbisa chisungo chedu chedemokrasi.
Vamaoven Mukudu vanoshanda neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatsinirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kunzwisisa mutemo kusanganisira weData Protection Act.
Tichienda kusarudzo dza 2023 tiri kutarisira isu uye donzo redu nderekuti dai vatori venhau neavo vanoita vanoshanda mune zvekutapa nhau paita pasaite anombunyikidzwa kana anosangana nenjodzi dzinoenderana nemashandira anenge achiita. Saka isusu tichienda mberi tiri kuti dai vatore nhau vaziva zvavanofanira kuita kunge vange vachizvidzivirira kune zvatiri kutaura izvi. Chechipiri ndechekuti ngavangodzidzawo kuziva kuti mumasaisai matakushandisa mafoni nemakombiyuta atakushandisa pamadande mutande vangazvidzivirira sei. Kune vanopa mapasswodhi evanhu, kune vanouya vachiheka mumafoni evanhu. Saka vanofanira kunge vachiziva nzira dzakasiyana siyana dzekuzvidzivirira nadzo. Pavanenge vachiita basa ravo vanofanira kuziva kuti vane kodzero dzavo dzekuramba vakanyarara vasingatauri chinhu, uye kuwanirwa gweta kuti vanga vachimiririrwa.
Mumwe mutori wenhau anga ari pamusangano uyu vachengetai murimwa vati sarudzo dzinounzwa kutyisa kukuru kuvatori venhau nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo inovabatanidzira nguva zhinji. Zesni inotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vapiwe ruzivo nezvesarudzo kuti vakwanise kunyora zvine ruzivo rwakadzama nezvesarudzo. Vachitaurawo kumusangano wavatori venhau wakaitwa kuBulawayo neZuro we2022 African Journalism and Media Summit, gurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vakakurudzirawo vatori venhau kuti vaite basa ravo neunyanzvi vachiburisa nhau dzechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muKadoma, ndini Rutendo Mawere.
Danho rameya wegweru rekuda kupa ruremekedzo rwepamusoro-soro kumunhu anokosha kana kuti Freedom of the City kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rokonzeresa mutauro richipikiswa nemakanzura ebato reCCC. Mutoro wedu wenhau kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Makanzura ebato reCitizens Coalition for Change mapfumbamwe akaramba danho rekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapiwe ruremekedzo rweFreedom of the City urwu pakaitwa musangano wekanzura yegweru nemusi wechitatu. Meya weguta vaHamutendi Kombai vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora nemamwe makanzura manomwe vebato iri ndivo vaive vatungamira kuti danho iri ritorwe, vachiti vaMnangagwa vaikodzera kupiwa ruremekedzo urwu. Mumashoko avo kuvagari kuburikidza nedande mutande reWhatsApp, vakombai vakashora kupikiswa kwedanho iri vachiti danho risingafanirwe kupinzwa zvematongerwo enyika mukati, uye ravanofunga kuti raigona kubatsira guta kuti ribude mumatambudziko arakatarisana nawo. Asi vaJosiah Makombe vanovewo kanzura uye vari sachigaro webato reCCC mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti vakapikisa danho iri nekuti zvikonzero zvakataurwa navakombai nevamwe vavo hazvina maturo. Charles Mazorodze vanove mukuru wesangano regweru Residence Forum, rimwe remasangano anomirira vagari, vati makanzura afanirwe kupedzera misero kumakunguo vachikakavadzana panyaya dzezvematongerwo enyika vachitadza kuita mabasa vanotarisirwa kuita nevagari. Taedza kunzwa kubva kugurukota redunhu reMidlands Valerie Mavhima panyaya iyi, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda kumhepo. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro, vaudza Studio 7 kuti havaoni kupa kana kusapa ruremekedzo rwakadai zvichipedza matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nemakanzuro emunyika. Munguwa ya fura, kanzuro yeguta Rebulawayo yakaramba kuchinja zita rimwe mugwagwa wemuguta iri kuti unzi ED Mnangagwa Road. Vamwe vanoti kusashanda zvakanaka kwemakanzuro munyika kuri kukonzerwa nekupindira kwehurumende yeZANU-PF, ukuwo hurumende ichiti izvi zviri kukonzerwa nemakanzuro emapato anopikisa anotungamira makanzuro aya ari kutadza kuita basa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandirwe muAmerica vakapinza basa vashandi vatsva vakawanda zvishoma kudarika zvaitarisirwa mumwedzi wanyamavhuvhu. Zvachengetedza tarisiro yebhanga guru renyika reFederal Reserve ketatu kukwira kwemari dzinenge dza berekwa kusvika pamapoints makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 basis points interest rate mumwedzi uno. Kunyanga hazvo uwandu hwekushaya mabasa hwakakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Bazi rezvemabasa razivisa mugwaro raro rekupinzwa kwemabasa rabuda nhasi kuti mabasa asiri emumapurazi akawedzera nezviuru mazana matatu negumi nezvishanu kana kuti 315,000 mumwedzi wapera. Dare redzimhosva muMyanmar nhasi ratongera mutungamiri akabviswa pachigaro Aung San Suu Kyi mamwe makore matatu ekugara mujeri pamusoro pemhosva yekubira sarudzo, zvinove zvaiswa pamusoro pemakore gumi nemanomwe aari kupika padzimwe mhosva dzaakabatwa nadzo. Suu Kyi nedzimwe nhengo dzebato rake reNational League for Democracy vakasungwa muna kukadzi 2021 mushure mekuraswa kwezvakabuda musarudzo nehurumende yechiuto. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vave kurarama nekutenga tsauswa hwekupfiririsa dzimba, danho rinokurudzirwa nebazi rekuchengetedzwa kwenharaunda reenvironmental management agency kana kuti EMA senzira yekuderedza kuparadzwa kwemasango nemoto. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Amaembezi chinopuswa vanogara kwamudzimu kuhurungwe vanotengesa uswa mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai chinopuswa avo vakatanga kutengesa uswa makore gumi nemashanu apfuura vanoti vanowana mari inosvika madhora makumi matatu pasvondo iyo vanoraramisa mhuri yavo ine vana vashanu. Vanoti vangadai vachiwana mari yakawanda asi vanotenga vave kuita vashoma zvave kuvamanikidza kutengesa uswa hwavo nemari shoma kuti vakwanise kutenga sipo nezvimwe.
Tatisi pakuronga kwedu tenga tichitira kuti mabhandiro edu zviripo 5.50 zviripo 10 tichitoibata tiripo 5.5 saka tiripo 5.5 mabhayodo anenge auya takataurirana vegona kuti torora tiripo 10 dhora. Zvino vamwe vanoramba manje zvino nenhamo manje yengongo tikati ndikotengesa ndione
mumwe mugaro wekumakuti amai Margaret Mupandaguta vanoti kurarama kwavo kose basa ravanoziva kutengesa uswa. Amai Mupandaguta vanoti bhizinisi rekutengesa uswa radzikira zvakanyanya nekuda kwekuderera kwevanoshanya munyika kana kuti matories. Ambuya Mupandaguta vanoti vaigamuchira vaishanya ava vaivaka dzimba dzaitirirwa neuswa idzo dzaifarirwa zvakanyanya nevaishanya ava. Amai Chedza Zvikomborero vekunyamakate vanotiwo vanowana mari inosvika madhora makumi mana ekuAmerica iyo vanoshandisa kutenga zvekudya zvakaita semafuta ekubikisa nekuzora, sipo, munyu nezvimwe.
Chibage tinorima chatinotenga isipo mafuta pamwe pacho tinenge tarimawo kana zvazvishoma towedzera nesautiwo nezvimwewo zvokushandisawo kumumba medu kuzora mafuta.
Mutauri webazi reema mudunhu remashonaland west vamunyara zvinariswa vanoti vanokurudzira kuchekwa nekutengeswa kweuswa vachiti zvinoita kuti vanhu vachengetedze masango sezvo vachiwana raramo kuburikidza nekutengesa uswa. Vanhariswa vanotiwo kuchekwa kweuswa kunoderedza kutsva kwemasango uye vanoti ema inopa rutsigiro rwemajeko ekuchekesa uswa kune vanenge vachida.
Vajena seema tinokurudzira zvikuru macommunities kuti vaite maprojects akafanana nekucheka uswa vachitengesa. Maprojects ozvakare akafanana nekuti macommunities vagare vagadzire atinoti mahay bales ekukohwa uswa kuti vozopa mombe paipa tinenge tamuchirimo. Zvakanakirei? Zvakanakira kuti iwo uswa ndounopa kuti moto wemasango utsve. Tirasikirwe nemidziyo, dzimwe dzenguva tirasikirwe neupenyuwo zvakare. Saka macommunities vakaita maproject iwavo zvinodzora uwandu hwehuswa hunotsva watingati pachirungu fuel. Ende zvakanakirawo zvakare nyaya yekuti vabereki vagari varimi vanenge vakuwanawo chouviri kubva kuhuswa uhu.
Uswa hunotengeswa uhu hunenge hwamera mumadhunduru muminda nehumwe hunenge hwamera mumasango. Ema inokurudzirawo kuti vanhu vacheke nekuchengeta uswa hwekuzopa mombe kana kuti hay bales sedanho rekuderedza uswa hunotsva. Bandiko iri ragara richikurudzira kuchengetedzwa kwenharaunda richiti rinochishikana zvikuru nekupiswa kwemasango izvo rinoti zvinokonzera kurasikirwa kweupenyu hwevanhu pamwe nezvipfuwo. Kupiswa kwemasango kunonziwo kunovhiringidza zvirimwa muminda pamwe nekuparadza mafuro ezvipfuwo. Mwedzi wapera, ema yakazivisa kuti matunhu ese emumashonaland pamwe nemanikaland nematebeleland north ane mikana yakakura kwazvo yekukanganiswa nemoto yesango munguva dzekupisa kwekunze uye inoti iri kushanda zvakasimba kupa vagari venzvimbo idzi zvekushandisa mukudzima moto nekucheka huswa uye inokurudzira kugadzirwa kwemakombe ekurasira dota iro rinogona kunge riine moto unogona kuzokonzera kutsva kwemasango. Vaputi vefodya vanokurudzirwawo zvakare kuti vadzime zvigusvani zvefodya vasati varasa sezvo izvi zvichizogonawo kufutidzwa nemhepo zvopedzisira zvapisa masango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvichasangana mumakwata finari yemakwikwi echibuku Super Cup zvaziviswa nhasi uye zvabuda zvakadai. Bulawayo Chiefs ichange ichikweshana neHighlanders, Dynamos ichitatsurana neFC Platinum. Herendaus College ichasangana neManica Diamonds kuchitiwo Black Rhinos ichibandana neChicken Inn. Mitambo iyi ichange iriko musi wa17 nemusi wa18 Gunyana unowe mwedzi uno. Mumutambo wecastle Lager Premier Soccer League mumwe chete wanga uriko nhasi, Highlanders yarova yadha 3-2 mumutambo watambirwa kuNational Sports Stadium. Mimwe mitambo iriko mangwana yakamira yakadai. Cranbourne Bullets ichange ichitamba neWawa kuVengere, Chicken Inn vs Ngezi Platinum kuLuveve, Capes United vs Herendaus College kuNational Sports Stadium, Platinum FC ichisangana neManica Diamonds kuMandava Stadium. Nemusi wesvondo, Tenax ichange ichisangana neZPC Kariba kuVengere, Bulawayo Chiefs ichisangana neBlack Rhinos kuLuveve, Triangle United ichisangana neBulawayo City kuGibbo, kuchiti Dynamos ichisangana neHarare City kuNational Sports Stadium. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika muSouth Africa, uko chikwata cheOperation Dudula chiri kurambidza zvizvarwa zvekunze kurapwa muzvipatara nemakiriniki zvehurumende munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. sezvo nguva yedu yapera regaichimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weBotswana vaMokwesi Masisi vanovhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadic neAfrica yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Geina Gumede Saidi.